vadzinengeka pedza kubhadhara vatambi vayo mari mizuno kuti mari iyoyo vanozova bhadhara mizuno ino isusu vamiri vevashandi saka ndakatumwa nevashandi vehurumende tinoudza hurumende kuti vakabhadhara mari iyoyo vashandi vanogona kutadza kuya kubaa nekuti munenge zvati vashandi vehurumende vano havatambiri mari yakawanda saka vanozopedza mwedzi mari yavo inenge yapera saka vanoti tisinaa tinae kubasa sei tisina kutenga chikafu tisina kudya uye kubasa kwacho kunoenda tinenge tafamba mwezi saka ndochitemo chatanga tingoudzawo hurumende kuti vana venyu vari kuchema kuti kana mukapedza kutibhadhara mazuva munofanira kunge muchitibhadhara hatizokwanisi kuuya kubasa.
Saka mushure mekunge mapa hurumende divi renyu nechichemo chenyu iyo ichirambawo yakatsika madziro kuti haina mari zvii zvamaakuzoita
hurumende nezuro yakazoti ichapamwe neumwe mushandi wehurumende wavatadza kubhadhara mwedzi uno vachamupa $100 kuti vakwanise kuya kubasa nekuti vanotarisa kuti vanhu vashandi vavo vauye kubasa saka isu takati aiwa urongwa uyu patakaita meeting yekutanga havana kunge vahuunza kwatiri saka vashandi vedu tanga tisina kutombonobvunza kuti vanotiwo kudii nazvo saka izvozvi maunions ese ari muapex council 13 unions dziri muapex council tichisanganisira nemaunions ari kuhealth sector nekuti tiri kuenda kunhaurirano idzi tinavo vari kutoronzwa kuti vashandi vanoti kudini saka naizvozvo tangomirira kutibva kuti vashandi vanoti kudini nekuti isu tinongonoudza hurumende zvinotaura vashandi vavo.
Saka munotarisira riini kunzwa zvichabva kuvashandi kunhengo dzenyu?
Isusu tiri kuti imba iri kutsva saka imbai zvairi kutsva tandito kurudzira kuti vamiririri vevashandi maunions acho andataura iwayo vaite basa iro rokuconsulta vambomira zvose zvavangada kuita tomboti isusu ngatikonsulta neitizivo kuti vanhu vanoda chii kuti tikurumidze kuudza hurumende.